mumwe mugari wekumbare vaHillary Joa vanoti chirongwa chekugadzira magetsi chichiri kuvawanisawo mabasa izvo zvoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo.
Ndakatanga kushanda panapa October 2015. From there zviri kundibatsirawo pakuti ndiri kuwana kurarama, uyezve chinhu zvinondifadza kuti projekti kushanda kwayo ichabhenefita isusu sevagari vomuno mumbare. Vateva basa tinenge tinaro magetsi tichawanawo kubva ipapa. Saka chinhu chatinofarira sezvo tisatambozvionawo muno mumbare.
Izvi zvatsigirwawo navatonde vaitawo nezvi vatiwo pamusoro pekuva nemabasa. Kugadzirwa kwemagetsi nenzira yakadai kuchabatsirawo kuchenesa musha wembare, izvo zvinozodzivirira zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Tinokuti project inei inotibatsira pakuti mhuri yangu iri kwanisa kuraramba pakushanda kwandiri kuita panapa, plus mucommunity vachabhenefitawo electricity magetsi kubva kubiogas ichiproduswa necabbage chazinge chibva mumusika nesuwa chazinge chibva mucommunity. Saka this project ine biogas iri kutibatsira zvikuru ende chatoramba ichitibatsira kusvika until zveupenyu hwese.
Nyanzvi mune zvemagetsi vachishanda kuHarare City Council vaCalvin Chigariro vanoti chirongwa chekubika magetsi kubva mutsvina chichadzidzisa vagari vemumbare kuti marara ane mari. VaChigariro vatiwo kanzuro inenge ichitengesera magetsi aichabika yawo kambani inoona nezvemoto yezesa.
Neprojekti tichakwanisa kuratidza vagari vemumbare kuti marara atori mari, tinogona kushandisa marara kugadzira magetsi. Sote tinoencourage vana munharaunda kuti vasarare chiro pazviwa, kana makanda angava mabhanana angava emengo ese wayo tinomashandisa kugadzira magetsi. Magetsi aya haasi kuzoaffecta mabhizinesi agara achibatirwa nevanhu, because magetsi ati achingotengesana between kanzuro nezesa.
VaChigariro vanoti chirongwa chekumbare ichi ndochekutanga kanzuro ichishandisa marara mukubika magetsi. Chirongwa ichi chinotarisirwa kubudisa magetsi anosvika 100 kilovolts amps kutanga kwagunyana. VaChigariro vanoti kanzuro ine urongwa hwekubika magetsi munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kupomona uko kunorasirwa marara emuguta reHarare. Chirongwa chebiogas chiri kubatsirwa nemari yakabva kusangano reEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.